Vaisa ubwirino fave company Access to Finance pamwe chete ne Feed the Million vanoti vakasendeka mari inechitsama yekuti vabatsire vanotambura kumativi manenyika zvikuru vatana nevakaremara kunyanya panguva ino ye lockdown vachiti vakabatsira vamwe kuveku Victoria Falls Masvingo Bulawayo ne Epworth.
So program yatiri kuti Feed the Million takaisa mari ino kwanisa kuita 200,000 United States dollars. Tichivavarira zvikuru kuti tisvitse chikafu nezvinobatsira kunyanyisa kuvana zvichinyanya vanogara nechigwere vatana nemadzimai makuru anochengeta mhuri dzakakura.
Vakwegura ava nevakaremara vakawana upfu mafuta ekubikisa binzi furau tsvigiri sipo munyu mupunga nezvekushandisa pakutevera kwemadzimai maheu nezvimwevo. Vatendai mazuru mumwe vakawana rubatsiro rwechikafu.
Zvekudya zvazvisisi kukumba nekuti vamwe vedu vane madisabilities vairarama nenyaya yekudini ekwenokumbira mastreets izvi zvinenyaya yelockdown izvinhu hazvisi kufamba zvakanaka kuna vanorifamba.
Mumwe mugari wemumusha wesa kubva kwamutare vapangana chitiyo vanoti vanofara nerubatsiro rwauya panguva ino vazhinji vavo vevakaremara vari kutadza kunopema muguta nekuda kwelockdown.
Nguva ino yecoronavirus zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka nokuti kurarama kwedu kunge tiri panzvimbo yakaunganiwa tichikumbirawo tichipindawo mumisika kuti tichitsvaga-tsvaga, asi panguva ino tisina vanotibatsira kudai zvinhu zvinenge zvakatiomera. Asi ndoda kutenda magrupu mairi awabatana wakaisa muono pamwe chete wakatitsvagirawo zvinhu zvavatitsvagira zvokutipa. Tinotenda chaizvo nezvavatiitira.
Mukuru wesangano reCaritas iro rinoshanda rakazvimirira roga asi riri pasi pechechi yeRoma vanhamo inesu hondo yomoto vanoti vakasarudza vanhu vanokodzera kuwana rubatsiro vachidyidzana nevakuru vemamwe machechi akasiyana-siyana.
Tsara kwatakaita mabeneficiaries edu takashandisa machechis, hatina kuti isusu ya Catholic Church but hatina kuti tichasara macatholic chete. So in order to avoid that segregation takataura nemapriest pastors ema different churches kusanganisira vemapostori machekenisheni United Methodist Anglican Church UCCZ there is also this other Salvation Army ndovakaunza malist pamwe chete. Saka kushanda kwatakaita ikoko kwakaita kuti titaridze kuti kana tichiita basa ramwari hatitsari kuti uyu anobva kuchechi ipi uyu anobva kuchechi ipi.
Mumwe womukuru wemwe chechi yeJohani wechishanu weAfrica nesangano rake reruvheneko rwenyenyedzi Trust vaendibai mukururu vabatsirawo vasungwa vemutare Prison Farm uye mutare Remand Prison nekubvisira vamwe vavo mari yechibatiso yekuti vagone kutongwa vachibva kudzimba dzavo uye nekupa vari kupika mujeri chikafu.
Handina kuenda kufarm prison chete, ndakatenda paremandi ndikanobhadharira mabhewa vanhu kuti vasaite tichichengetedza inonzi social distance yaye.
Bishop wechechi yeRoma mudunhu reManicaland vapaul Horan vakatenda rubatsiro rwakapiwa vanhu vakakurudzira vemakambani mamwe kuti vabatane nevamwe uye hurumende kuderedza dambudziko rekushiya chekudya panguva ino yelockdown. Bishop Horan vakakurudzira kunamatira nyika uye pasi rose kuti denda reCovid-19 ripere. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.